Chipanga mazano wa Derek Matishak, vanoshanda nesangano re Institute of Security Studies ku South Africa, ndemwewe awe vange vachipakurira ruzivo rwavo kuvanhu vange vari pamusangano uyu. Vanoti maonero avo ndeekuti makomishina eZimbabwe Electoral Commission ZEC haana simba uye anoudzwa zvekuita nevashandi vepamusoro veboka iri, vachitiwo masarudzirwo anoitwa makomishina aya anofanirwa kuchinjwa kuti mukuru wenyika asave iye anodoma sachigaro weZEC sezviri kuitika pari zvino. Vamatishak vanotiwo veruzhinji vane chikonzero chekushushikanawo nenyaya yekuti ZEC haitevedzeri mutemo wainosungirwa kutevedzera wekuti ibudise gwaro rainosvitsa kuparamende rinoratidza mafambiro anenge akaita sarudzo mukati memwedzi mitatu sarudzo dzakadaro dzapera. Vaobed Kutu vanove mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero ekuti chimiro cheZEC mumaziso everuzhinji hachina kunaka, vachiti ZEC pachayo inogona kugadzirisa izvi. Vatsigirawo kuvandudzwa kwemutemo une chekuita nemashandiro ayo.
Andoni kuti zvinganetsa kuti paito ma amendments not pa constitution but even pa act yacho yeZEC iyoyo kuti paonekwe kunzi sachigaro weZEC anosarudzwa sei, nokuti muchirungu anoti once perception becomes reality, nokuti ZEC iConstitutional Commission ine basa guru rokurana ma elections emuno munyika yedu yeZimbabwe. Saka pakangova nekungofungidzira kuti ZEC haisiri independent zvatoreva kuti isati yatombota nga basarayo rokurana ma elections. Ma elections haicharana iwawo, atoruza credibility.
Vataona Mwanyisa vanovewo chipanga mazano vachipa maonero avo pamafambisirwo esarudzo dza 2018 vanoti ZEC yakakwanisa kuzadzikisa zviga zvemafambisirwo esarudzo zveSADC, African Union nezvepasi rose, asi vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvichiri kuda kugadziriswa.
Pachine zvinhu zvakawanda zvinofanira kugadziriswa kuti ma elections edu asvike pa standard inodiwa nema standards iwawo. Zvakafanana nekutora mutemo yema elections kuti iwirirane nebumbiro remutemo redu. Pane zvakawanda zviri papo, pane mitemo yekuti vanhu vanoungana zvakaita sei, vanhu vanotaura zvakaita sei. Iyo mitemo iyo inofanira kuchinjwa nekuongororwa kuti iwane kufanana nezvinodiwa nema standards iwawo. Hapana kwetikati kwatakafamba makore ese nenyika dzatakafamba kwatakaona kune ma elections ari perfect, asi kunodo kuedza kuti svike ipapo.
Vachitaura pamusoro pedingindira rekuti chii chingaitwa nevemapato ezvematongero enyika kuti ave nemaonero pamwe pakugadzirisa zvinhu munyaya dzesarudzo, mutauriri webato reNational Patriotic Front vaJelasi Mawarire vati zvinhu zvinogadzirisika chete munyika kana vanhu vakatanga nekutaurirana chokwadi. Vati kupindura kwakaita vechiuto mune zvematongero enyika muna 2017 kwave kupidigura hurumende, uye chiitiko ichi chiri kuramba chichivhiringidza zvakawanda.
Tinoziva kuti bumbiro remutemo haribvumidze kuti mauto aite zvepolitics, but takazviona muna November 2017 and mauto akatobuda negwaro ravaitaura iwo kuti takapinda nokuda kuti takataona kuti ZANU-PF yakundoriyiwa kuma elections a2018 nokuda kuti ZANU yanga yatorwa nevanhu vasiri vemuchiuto maG40, uyezve kuti ZANU yanga yakuinda kune imwe election isina kuzadzikisa zvivimbiso zvayanga yepa muna 2013. Saka ndodambudziko ratinaro rokuti government yakatorwa nemauto, yatinoti state yakatorwa nemauto, neZANU-PF yacho yakatorwa nemauto. Saka kana makutondokombita neZANU-PF, mune munge muchikombita nemauto. Saka izvozvo ndozvatinoti dai vanhu veZimbabwe vanga vagara musoro vaisa musoro pamwe chete, taona kuti tingazvipedza sei.
Asi mumiriri weNorton mudare reparamende vatemba Mliswa vati kubviswa kwakaitwa vaRobert Mugabe hakuna kuitwa nevechiuto asi neveruzhinji. Vati vemapato ezvematongerwo enyika vanotadza kugadzirisa nyaya yekuve nesarudzo dzakachena munyika, nekuti mumapato aya pachezvavo hamuna tsika yekuremekedza utongi hwechekerere. Bishop Ambrose Moyo, the Ecumenical Church Leaders Forum, vaudza musangano uyu kuti maonero avo ndeekuti munyika mungave nesarudzo dzakachena nekuda kwetsika yemhirizhonga, vachiti vanhu vanoiita vasungwe kana kubatwa nemutemo, uyewo nekuti munyika muna runyararo pamwe nekuregererana kwechokwadi. Mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network, ZESN, iro rakakoka msangano uyu, amai Rindai Chivunde Vava, vati chinangwa chemusangano uyu, ndechekuti vanhu vaise musoro pamwe chete, mukuedza kuti sarudzo dzemunyika dzive dzakachena.
Musangano wedu uyu, uri kuongorora zvakaitika maelections a 2018, zvanga zvakanaka, zvinoda kugadziriswa, kuitira kuti patoenda ku 2023, zvimwe zvacho zvinenge zvatogadziriswawo, hatikwanisi kuti tichengete mareports aya emaobservers akanyora kuti zvimwe zvoda kugadziriswa, toisa makabod, techiitira kuti tiongorore vehurumende vaya vanogadzira mutemo vagadzirise zvacho zvinonotwa nguva iripo panokumirira kuzoita chipatapata nguva yapera.
Vakawanda vange vari pamusangano uyu vabvumirana kuti makakatano pane zvinenge zvabuda musarudzo anokonzera kudzokera kumashure kwenyika mune zveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.